This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo chivabvu 15 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDCT rinokurudzira hurumende kuti ibatsire boka reZEC mukutsvaga mari yekutenga mishina inodiwa pakushandisa nyaya dzebiometric voter registration.
Kuti tigofunga kuti vangawana mari inokwana 55 million kupa kuZEC kuti vaite BVR kana kuti biometric voter registration. Zvinenge zviri zviroto nokuti mari yacho hapana. Saka ndosaka isu tanga tiripo takatoti kuzeki dei vachikumbiravo United Nations Development Program UNDP.
Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti kunotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekuturura bhiri reNational Peace and Reconciliation Commission kubva mudare reparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDCT rinoti rinokurudzira hurumende kuti ibatsire ZEC mukutsvaga mari yekuti boka iri rikwanise kutenga michina yekushandisa mukunyoreswa kwevanhu kuti vave vavhoti pamwe nemusarudzo. Izvo zvinotevera kubuda pachena kwakaitwa neZEC svondo rapera kuti inoda mari inoita $55 million kuti ikwanise kusimudza chirongwa chayo chebiometric voter registration. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti sebato vari kushushika nawo nemashoko avari kutambira ekuti ZANU PF iri kushandisa michina yakafanana neiri kudiwa neZEC mukuita kuti inyorese nhengo dzayo kuti dzinge dziri dzichizokwanisa kuvhota. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaGutu.
Takazvinzwa patakangewo tiri kumusangano wavakakoka uno wechipiri svondo rinei vachitaura kudaro kuti vari kuda mari yakawanda saizvozvo. Asi dambudziko ratinaro nderekuti tinoziva hedu kuti ZEC pache zvayo haina mari, nokuti inotowanawo mari kubva kuvote allocation yeMinistry of Justice. Zvino hurumende yeZANU, I think vanhu vese vaakuzviziva kuti kuti tigofunga kuti vangawana mari inokwana 55 million kupa kuZEC kuti vaite BVR kana kuti biometric voter registration. Zvinenge zviri zviroto nokuti mari yacho hapana. Saka ndosaka isu tanga tiripo takatoti kuZEC dei vachikumbiravo United Nations Development Program UNDP yanga yakamiririrwa nakandiri director vanga varipo pamusangano uyu kuti veduwe isusu takachoboka hatina chinhu tipevo mari.
Saka imiwo sebato rinopikisa zvii zvamuri kuitawo pamusoro penyaya iyoyi?
Ndosaka tiri kuti nyaya yebiometric voter registration yakanaka, asi inoda kuti tivhure meso, nokuti dzimwe nguva tikangoti tapinda mairi takatsunzunya hatinozofira muna taisireva. Isu sebato guru revanhu reMDC notungamirirwa na President Morgan Tsvangirai takati izvo kana paitwa biometric voter registration. Tada kuti tizive kuti mishina yacho inobvepi. Kampani yacho kana kampani dzacho dzinogadzira mishina ndedze kupi. Kana zvichitokodzera totsvaga mari kuti kunoona kuti vanogadzira kupi mishina yacho uyezve vachigadzira sei. Toda zvekuona kuti vacho vanenge vachiunza muno muZimbabwe kuita import mishina iyi kuti iuye ndivanani. Saka tinogara takavhura meso hanzi takachenjedza ndechakatanga. Zvatakaitwa muna 2018. Takarohwa nezvousiku tikabirwa election tichifunga kuti zvaniriikita zvino zviri pa zviro kwazvo.
Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kuti munyika munge muchipodzwa maronda reHeal Zimbabwe Trust rinoti rinofadzwa nedanho rakatorwa nehurumende rekubvisa kwayo mudare reparamende bhiri ranga richikurukurwa nezvaro reNational Peace and Reconciliation zvichitevera kurambwa kutambirwa kwebhiri iri neveruzhinji. Izvo zvinotevera kutenderera kwakaita komiti yeparamende yezvemutemo ichinzwa pfungwa dzevanhu asi vanhu vakawanda kusanganisirawo sangano reHeal Zimbabwe Trust vakaramba kutambira bhiri iri vachiti rinopa masimba akawandisa kugorokota rezvemutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia.
Kuti danho ratorwa iri idanho rakanaka. Rakanaka nekuti patakafamba tichinzwa pfungwa dzevanhu, vanhu vakatiwo mutemo uyu uri kutaurwa nehurumende hauzokwanisi kuisa kuyanana, kuregererana uye kupora kwemaronda akakonzerwa nemhaka mupopoto. Saka ndoti danho rakanaka chaizvo ratorwa nehurumende.
Imi manga muri vamwe vevanhu vaikurudzirawo veruzhinji kuti vasatambira bhiri irori. Tingati here kusatambirwa kwaranga richiitwa vanhu vakatambira pfungwa dzenyu imi nekurudzira yamaita?
Isu tisakatotambira pfungwa dzevanhu nekuti isu patakatenderera tisangana nevanhu taivaudza kuti mutemo uyu uri kukurudzirwa nehurumende wakamira sei. Vanhu ubva vatipa pfungwa dzavo kuti mutemo uyu uve unoshanda zvakanaka unofanirwa kunge uchiratidza kuti komisheni inenge ichiita basa rekuyananisa, yekupodza maronda uye yekugadzirisa kuvengana kurimo mukati menyika yedu kwakakonzerwa nenyaya dzematongerwo enyika uye nenyaya dzeikonomi. Vanhu vakaona zvakakosha yekuti mutemo wakadaro unofanirwa kunge uchichengetedzwa kana kuti une komisheni yacho inenge ichiita basa iroro ive inenge yakazvimirira yoga isingaudzwi zvokuita nevanhu mapato ematongerwo enyika kana kuti nehurumende ndizvo zvakanyorwa mubumbiro remutemo. Saka isusu tinotofara nekuti vanhu vakanyatsotaura pachena kuti no, tinoda komisheni inenge yakazvimirira yoga.
Asi munozoona here hurumende ichitambira kurudziro yakabva muvanhu pamwe nemi iyoyi vachishandura bhiri iro ririsati radzoka zvakare kuvanhu?
Haisi takachida kuti dai kuti zvive nyore. Dai hurumende kana paramende ranga rabudisawo kuti pfungwa dzevanhu, nekuti hatina kukurumidza kunzwa kuti ripoti yepotfolio komiti yakaenda kunonzwa pfungwa dzevanhu yaiti chii.
Mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzechikafu uye vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reWorld Vision kuEngland vaHenry McKeever vanoti uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe ruchakwira mukufamba kwenguva. VaMakiwa vanoti panofanirwa kutsvagwa mari yekuwedzera chikafu kusanganisirawo chezvipfuyo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Matarisiro atakaita tiri kuona kuti mukupindana kwemazuva zviri kuonekwa kuti vanhu ava vanoda rubatsiro vachawedzera zvikuru mumaruwa kana kuti anganzi maruseva. Ndo muri kuonekwa kuti vana havachakwanisi kuenda kuzvikoro, vari kubuda muzvikoro. Vana havachakwanisi kuwana mari yekubhadhara kupinda muzvikoro yatingati maschool fees. Ndo pari kuuyawo masangano akaita sera ndinoshandira reWorld Vision richibatsira vana Asi rubatsiro runodiwa ndingangoti nevanhu vose vana nevakuru nekuti panodiwa chikafu, panodiwawo rubatsiro rwokuti mombe kana zvipfuwo zvevanhu zvive zvingararama, saka kuti zviwane mvura, zviwane chikafu. Zvose izvi zvinotaridza kuti panotoda rubatsiro rwakasimba zvikuru zvokutoti pachatodiwa mari yakawanda.
VaHenry Makiwa vanove nyanzvi munyaya dzechikafu uye vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muWorld Vision vari parunare muLondon neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Emmanuel Gasa vanoshanda nesangano reAIDS and Arts Foundation kana kuti TAF Zimbabwe. Tinokutambirai nemufaro pano pastudio 7 mukoma Emmanuel.
Yawo ingoma Blessing.
Mukoma Emmanuel, tiri kunzwa kuti sangano renyu ranga richigunun'una zvikuru nekuratidzira kwakaita vana mukoti nevamwe vanoseenza muzvipatara zvekanzuru yeHarare, izvo muri kuti zvaakuita kuti vanhu vanorarama neutachiona weHIV AIDS vakaita semi vange vachisangana nematambudziko pakutora mishonga yavo. Mungatiudza kuti zviri kufamba sei chaizvo?
Zvino tine vashandi vemumakiriniki ekanzuru vasvika mwedzi wechinomwe vasinanga vawana muhoro wavo. Saka pari zvino tine vamwe vazhinji vakaratidzira svondo rapera vachifunga kuti zvichemo zvavo zvichatererwawo nehurumende, asi taona ivovo vachitonzi vambomira basa. Kune icho kwavaita basa kuvaziya kwakonzeresa icho zvakare kuti isu muzvipatara mumakiriniki muno mane mitsetse yakarebesa. Asi vanhu vaya vaita tichikumbirisa kuti dai zvagoneka vadzorwa kubasa iko zvino mari dzavo vagona kuti vapiwe mari, cause kana tichitaura isusu tiizvo kukanzuru kana vatungamiri vacho vachikwanisa kupanana ivo mari inosvika 20,000 pate zvavo kuti vaone muhoro. Iva 20,000 taita inogona kubatsirwa, inogona kushewashewa ikabatsira kana vashandi 500. Saka nenyaya yekuti iko zvino munyika muno manyanya nyaya yeluxury ovha nyaya takatarisana neyedu kuutano, tinoti isusu kuhurumende dai yakwanisa yapindira kukanzuru uko kuti huri huri kuita kukanzuru hwanyanyisa.
Sangano renyu rine nhengo dzakawanda zvakadii?
Vanosvika kuma800.
Makaumba riini iro risangano renyu reTAF Zimbabwe?
Boka reTAF Zimbabwe rakatanga iro 2012.
Tichitarisa matambudziko amuri kuti muri kuwana mumakirinika emakanzuraya, mambokwanisawo here kunyora tsamba yenyunyuto kuhurumende kana kuvakuru vekanzuru muchiti hamusi kufara nezviri kuitika?
Kuhurumende takanyora tsamba dzikambogadziriswa, kati pari zvino taakushamisika nenyaya yezvi vashandi vaakumitswa basa iyi.
Ko vekanzuru vacho vari kuti kudii?
Vekanzuru vacho vari kutaura iyo kutizvo pane mari yakabiwa. Saka vese varongochema vachi kuti tiri pane mari yakabiwa, pane mari yakabiwa. Kati zvino tatitotiwo tikagona kupiwawo mukana wekuti tikwanise kutaura nemutungamiri wavo Dr. Chunzi. Dr. Chunzi vanombotibatsirei dzimwe nguva kana taita zvichemo, tikanovapira zvichemo tinoona zvizhinji zvagadziriswa. Kati panyaya yevashandi apa vanga vasipa, tisati takwanisa kuti tionane navo.
Mati imi paita dambudziko rekuti vanhu vaakunonoka kuti vange vachiwana mishonga yavo, zviri kutora nguva yakaita sei uye vanhu vasati vatanga kuratidzira zvavachitorawo nguva yakaita sei?
Vanhu vasati vatanga kuratidzira zvazvitora nguva yakarebesa fani, nekuti vazhinji vanga vachiita ma3 hours inove iyo minimum time yekuti unomira. Ukasvika na8 pamwe pacho unobuda na1 chachiri chichemo chatatichipowo kutizvo dai zvagoneka. Takatarisana nenyaya yepublic health act yedu inoti isusu tinofanira kupinda muchipatara tichikwanisa kubatsirwa chete in 30 minutes kai, but iko zvino tisa kutoenda ma5 hours ma6 hours ekutoenda kuita kutogara pachipatara inyaya yekuti unoda kupiwa mishonga yako chete.
Asi mukoma Emmanuel, mishonga yacho iri kuwanikwa here zviri nyore?
Mishonga iri kuwanikawo zvayo, but haisi yese mishonga yatiri kuda yatinowana panguva nenguva, cause iko zvino tikunoitwa isusu mishonga iri kutipa maside effects nenyaya yekuti mumwe munhu ari kuhurumende akati ndiwo wakachipira nyika. kwatisusi kuti tatikudimanda isusi quality quality of life yedu yakakosha zvikuru kukunda zvimwe zvose. Takakukumbirisa kuti dai zvagoneka kuhurumende vakoshesa iyo quality yemishonga yatinonwa yavari kutaura iyo kuti iyi yakatipira nyika. But isusi hatitikutaura nyaya yekuti kuchipa kuti nemapatinazi mazhinji akawanda sehurumende yeamerica, hurumende yeengenji nedzimwe hurumende dzanaeuropean union dzanachi dziri kutibatsira kutenga mishonga. Mishonga yamizhinji tine global fund iri kutibatsira kutenga mishonga. Saka dai zvakosheswa izvozvo kuti mishonga isingatipe maside effect ndeipi ndeyodzorwa kuti vanhu vanwe.
Tichitarisawo dambudziko rechikafu, zvakamira sei? Vanhu vari kukwanisa here kumwa mishonga yacho vachiwanawo zvekudya?
Nyaya yechikafu ndiyo imwe yanotsa mukoma blessing. Nyaya yechikafu tichitaura kune vaye vanogara kumaruwa, dambudziko ratatichisangana naro ndevekuti vazhinji vedu nhengo dzedu isusu hadzite dzematenderwo enyika. Pamwe pacho chimwe chikafu chinenge chauya tachipiwa oni kuti uriwo wekubato rakati.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakanaka inguva blessing.
Manga makateerera kuna mukoma Emmanuel Gasa, vanoona nezvekufambiswa kwemashoko, vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reTough Zimbabwe. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Iyo zvino tokupai kambo mai makanaka kubva kuna Progress Chipfumo. Nako kambo mai makanaka kubva kuna Progress Chipfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Bato reMDCT rinokurudzira hurumende kuti ibatsire boka reZEC mukutsvaga mari yekutenga michina inodiwa yebiometric voter registration. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinotambira nemufaro danho rehurumende rekuturura bhiri reNPRC kubva mudare reparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.